ibasa ririkuitwa mukatarisa tine mitemo yakawanda iri kuya muparamendi yezvinoti ane mitemo wekugarisana kwakanaka kwevanhu unonzi maintenance of peace wakuparamendi tine mitemo imwe yatiri kuvandudza kuti inge ichienderana neconstitution yakawanda-wanda yepublic service commission tiri kuita yelabor act iri kugadzirwa prisons act iri kugadzirwa police act iri kugadzirwa saka iye zvinoizvi tanga tatoone dambudziko rekuti vanodrafta vanyori vanogadzira mitemo vatowandirwa nebasa saka takatokumbira kuhurumende kuti inge ichitipa mvumo yekuti tivawedzere kuti basa irori rekunyora mitemo rikasire kuita tipedze nemitemo yacho
saka munei muchida vanhu vakaita sei papa
vanhu vanodiwa kuti vabatsire vanonzi ndo vanonzi madrafters muchirungu kana kuti vanenge vane unyanzvi hwakarerekera vari magweta avo asi vachinyanyisa kuita nezvekunyora mitemo
pane vamwe vanga vachichema-chemawo honorable Ziyambi kuti mutemo wemaintenance of peace hauna kunyanya kusiyana neweposa zvinhu zvishoma-shoma zvakavandudzwa ii chokwadi here
ndo zvavanenge vachiona mukusaziva kwavo asi muongororo yatakaita netsvakurudzo yatakaita tichitapa mazano kune vakawanda mutemo watakabuda nawo wakanaka chose zvekuti pandakasangana nemaambasada nyika dzakabudirira 10 ndichivabvunza kuti ngavatidomerewo pavanoti panoshoreka vakatambura kwazvo kuti vatiudze kuti chii chaizvo chinonyanyisa kushoreka pamutemo iwoyu nemamiriro awaita